Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo ndira 6/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Achatamika decision yedza kuti tinogona kuti toti takuda hurumende kuti tiridzokerere kumataundi ezvodida vanhu. Tikuda kuona kuti tozvifambisa sei.
Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti kuramwa mabasa kuchiri kuenderera mberi. Zvikoro zvovhurwa nemusi wechipiri vamwe vabereki vachichema-chema nekudhura kuri kuita zvinhu zvakaita sembatya dzekupfeka nemabhuku. Sangano reZimta rinoti varairidzi vari pasi paro havasi kuzoenda kumabasa nemusi wechipiri sezvo mari dzavari kupiwa dzisiri kuvakwanira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubati wehomwe musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Prince Butau vanoti kuramwa mabasa kwavana chiremba kuchiri kuenderera mberi kunyange hazvo vari kutarisira kuita musangano mangwana kuti votora danho ripi. Bepanhau reSunday Mail range raburitsa mashoko ekuti kuramwa mabasa kwapera sezvo hurumende yagadzirisa zvimwe zvichemo zvavana chiremba. Zvichemo izvi zvinosanganisira kushaikwa kwemari, kushaikwa kwemishonga muzvipatara, uye vana chiremba vanotiwo vanoda kutambiriswa mari yekuAmerica sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vaObdai Moyo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vabutawo tikavabvunza mamiriro akaita zvinhu muzvipatara.
Pari zvino mamembers edu havasati vadzokera. Hakuna mamembers edu eassociation vana chiremba vati vadzokera sofa.
Ko zvatiri kuverenga kumapepa nhau kuti makatenderana uye manga mati nhengo dzesangano renyu dzinge dzadzokera kubasa mukati memazuva maviri.
Zvakatenderana ndezvekuti vana chiremba vanofanira to engage mamembers avo kuti vadzokera. Association yana chiremba inofanira kuengage, supposed to engage the members to go back to work. Tanga tina kuti tiri kudzokera basa ipapo within 48 hours. So iko zvino same process yekutaura nana chiremba kuti tichionesana mamiriro ezvakaita zvatakapiwa nehurumende nezviripo muzvakataurwa kuti tidzokere kubasa. Asi pari zvino ndezvekuti mamembers vedu mazhinji vari kuregwa kushungurudzikana nezvakataurwa nehurumende. So that it's now we are in a position kuti as the executive atatamika decisions yedza kuti tinogona kuti toti takuda hurumende kuti tiridzokerere kubasa within 48 hours. So tikuda kuona kuti tozvifambisa sei. So mangwana kusana chiremba vese vemuzvipatara zvakasiyana siyana nemacentral hospital tine mameetings each and every central hospital and then vana chiremba vachisangana ikoko vana chiremba vese vosangana muzvipatara zvakasiyana siyana and then vodecida kuti zvatapiwa nehurumende todzokera kubasa here neizvozvo here kana kuti tombomira tonzwa kuti pamwe hurumende ichatimboa.
Pane zvimwe asi here zvati zvawiriranwa?
Ihe zviripo zvati zvawiriranwa but mune kutsutsunya kwakati wandei muna chiremba kusaidi revana chiremba zvimwe zvese zvakafanana nekuti nyaya yemushonga tabvuma kuti hurumende yati ine mushonga kuNatfarm ye2.0 but vana chiremba vari kuti mushonga iyo haisati yapo. Ndinoda kupa muenzaniso yekukadona muguta rinonzi Kadona mushonga iyo aisati hapo pane manhumba zvedu atoendawo vakanotarisa kuona kuti mushonga yapo here aisati hapo muchegutu zvimwe chetezvo so tiri kuti munhu zvipatara zvizhinji zvinozvasa zvamo and then takanzi tine duty free but vanhu vazhinji vari kuti hazvina kunge zvakataurwa kuti mamembers ese achibhenefita here sekuziva kwedu kuti hurumende inogona kunge ichizochinja sezvainoita kuti inogona kuti yatipa yekutitorera so vanhu vazhinji vane kamistrat muhurumende kuti chokwadi yati yakona chiremba here duty free ese so it's a point of saying kuti we are in agreement partly with nezvataura but not necessarily with everything asi panyaya ihuru yekushungurudza inyaya yeremuneration yemari kana chiremba hazvifara zvacho zvakazvifara pano hurumende
asi ka hurumende iri kuti muna kubvumbi ndo pairi kuda kuti inge ichizeya nyaya iyi
ya muna kubvumbi zvakafanana nekuti in 2014 tanga takabvumirana nehurumende kuti our on-call allowance achange ari pa-$10 asi hazvina kunge zvaitwa kubva muna 2014 so isu tiri kuti hurumende inofanira kunyora pasi kuti in April ichange ichiti poo mari yakadai 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 yotipa matimelines kuti isusu manegotiations edu anenge achifamba zvakadai so pane kasort of mistrust between the government and the employer zvinhu zvavakanyora hazvina kunyanyojekesei because hatizivi kuti izvezvi zvataitaura kuti maprizes ezvinhu or kurarama kwezvinhu kwakwira netimes three hatizivi kuti government pamwe inogona kuti yati muna april yotiwedzera mari ne100 rtgs of all the things tawedzera nertgs saka hatisina anditi kukakuvimba nehurumende kuti vanachiremba vari kuti muna april mach kana vachiti vari kutiipa zvakadai zvakadai ngavazvinyore pasi tinge tichiagreya ipapo kuti muna april tichazonge tinge tii pasi kwete kuti tozosvika muna april tozosoke kana kuti tapiwa kana kuti dhola kana zvakamira se so ipapo ndopane kakusa kutrasta maagreement ehurumende mune kakuvanzi kakarimo mune zviri kungotaura nehurumende
saka wamama kutaura naye apa kubva kudivi rehurumende ndianani chaizvo pamusangano wamakapedzera kuita
pane vanhu vaiti vabva kuoffice of the president ndovaiti asi hatina kunge tataura naivo mutungamiri wenyika
avo vanga vari mubati weumwe musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Prince Mutau vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association vaRichard Gundani vanoti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kumabasa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri sezvo mari dzavo dzemuhoro dzisiri kuvakwanira. Varairidzi ava vanoti vave kudawo kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Asi mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakatozivisa kare kuti hurumende haisi kuzobhadhara vashandi vayo nemari dzekuAmerica sezvo isingadhinde mari. Mamwe masangano evarairidzi akaita sePTUZ neATUZ anotiwo ari kuzoramwa mabasa kana hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavo. Zvichakadai vabereki vakawanda vanotiwo zvinhu zvavaomera zvikuru zvekuti vanogona kutadzawo kuendesa vana kuchikoro kotoro ino. Kuti tinzwe nezvematambudziko ari kusangana nevamwe vabereki tabata mumwe mubereki ari kuchipinge vashingirai Mambuyengwe.
Vana vandinoende kuchikora pangu pagore rineri ndinoti kandidoke negrade 1 kanodiwe kuti kubhadhara kuchikora is $30 kandidoke negrade 1. Mabhuku acho anodiwa anode $4 rimwe yunifomu yavaunge 2 yako akako kusanganisira nekiti yacho ndezvese pamwe chete $2 kwozouya uyu unode kuende kusekondari form 2 paschool fees is $100 ischool fees iyoyo pamabhuku unodiwa 15 macounter book rimwe rinze pamacounter book pava richite $9 idiwa ari 15 kudaro yunifomu yacho yanga iri $9 nezero nhasi ino ndaiona yaba 105 ndokusekendari kuti dzacho vadziri pa $64 ndokusekendari wacho iyenawo saka upenyu hwacho hunenge hwakatotiomeridzikozi kana kuti ini wacho kuti ndione pokuone mari dzeze dzese dzindiri kutaura panapa hapana ngekuti hatishandi.
Vamuri kuti vamwe vakwidza ava vari kupa zvikodzero zvei zvekuwedzera mari idzodzi dzekutengesa zvinhu zvechikoro
vanope zvikodzero zvekuti kwanzi isusu mare kumukoto yokotenga zviro zvedu zvinotenga ngemayusa ine mari kumukoto saka tichikwidze kudaro ndinovanotaura izvozvo saya hatina kwetinoone mari ngekuti zvino zvino muzimbabwe makushani kune bhondi saka bhondi ramtozane mashakani nemashakani emiti imweni rikatozanei kwedu unono yakainenamita kana mikura ekuti haina mari yezi tingati imari saka ivo ndozvootopotawo veidini veizenga ndizvo izvozvo.
Zvino nemamiriro azvakaita mungakwanisa here kuti vana venyu vaende kuchikoro kana kuti zvichatonetsa kuti vatange zvakanaka?
Zvinotonetsa kuti vatange zvakanaka because kana veni vacho vekutorya yacho mari yekutorya yacho inotondinetsa manje iyoyo yacho iyoyo kundiione kuti vaende kuchikoro neyekurya yacho inini vacho neyekudiiona ndidi mashaya because daendeyani ndingaende kubasa kubasa kwacho hakubhadharwi mari yacho muzimbabwe muno dzaakutodeva mayusa
ko ivo vezvikoro vari kubvuma here kuti mutaurirane navo kuti mupote muchibhadhara zvishoma nezvishoma?
Vanongagona havo kubvuma but machidambudziko rekonge rekuti chitetinde chawanda manje zvekuti hai unowo vanenge veitoda kutoryirawo apapo asi dai kwangu chikare kuya kuya manje vainase kuzainga zviri nyore.
Mumwe mubereki vashingirai Mabuyengwe vanogara kwaKondo kuChipinge vachitaura neStudio 7. Zvichakadaro, vamwe vari kudzidzira basa rekurayiridza paNyadiri Teachers College vanoti havasi kufara nenyaya yekuti vari kunzi vabhadhare zana remadhora ekuAmerica rekutenga motokari ichashandiswa nechikoro ichi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mumwe wavari kudzidzira urayiridzi pachikoro ichi vaDarlington Nyakabau.
Tipatipi atasinenani taifanira kubhadhara $452 yataibhadhara tichidiisusu taibhadhira 192 patanenge tem tobatirwa sof order ita 26 saka 26 does 192 yetipai 452 but then ari yakazokwidzwa yabva yanzi iyo yese isusu tirikusangana naexternal tiri mutem 5 yetp yekupedzera saka pamari yaexternal iyi pane 145 yaexternal asesa yekuinvest of zimbabwe then imwe $52 takanzi ndeyemamoju kwozoti iko aya mabhondi aya then fees yedu yeseka yaakuita 584 tbc pa 584 baibaika pane $100 straight maus saka takazoti iyeye 584 ka ine 100 us plus yaextena 145.52 yotipa 781.
Ko sei muri kunzi mubhadhare madhora ekuamerica?
Takanzi isusu college iriuda kutora motikari yekuasisa vanhu kutp saka kubhadhara juti inofanira kubhadharwa riri kumaus dollars.
Muri kuwirirana nedanho herere?
Tisi kuwirirana, takatombozamawo kutuma vanotimirira semastudents kuti iko tivaendeso kwatimanesekita kuministry but izvo zvakanzi izvo watakakandatuma akazotyikidziwa tyikidziwa necollege haana kutozoenda.
Ko madii kungonyora tsamba yenyunyuto moendesa kuministry kwacho kana vanhu vachitya?
Okay, isu tanga tisina majoti tavatori semange sevamastudents veduwa tatiazvitozvichatozvichongozviitawo sei but watakambotuma president wesrc westudents board akanga abatana neimwe anomirira organization inonzvikosa inomirira mastudents yazimbabwe yese but uyu president wesrc yekolleji yedu semastudents ka haana kuzokwanisa kuenda kusangana napresident wezvikosa nenyaya yekuti akatyikidzwa achitya kuti kosi inopera.
Muri kukwanisa here kubhadhara mari dziri kudiwa idzi?
Mari hazvitombokwanisika zvekutoti ina hangu vanhu totarisa kuti ndikutodhifeya kuti ndotati ndobhorotsvaga mari then ndozvoti ndotodzoka after 2 terms kana zvinhu zvinenge zvanaka asi kana zvina kunakawo kutoitati kungomira zvakati zvanaka.
Muri kubvumidzwa kubhadhara here maRTGS dzimwe mari idzi kana kuti vari kungoti vari kuda mabhonda?
MaRTGS vari kubvuma but pane 100 us yavari kuzoda kana usina 100 us iyoyo hauonekwe naexternal asesa wekuinvest zimbabwe iyoyo.
Mumwe wevari kudzidzira basa rekurayiridza pachikoro cheNyadiri Teachers College vaDarlington Nyakabau vachitaura vari parunare kwaMutoko.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 0794937270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLife Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa nemusi wesvondo wega wega naIvan Zininga.
Muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai kune chimwe chirongwa zvakare chevechidiki chatinotarisa zviri kuitwa nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo, vamwe vari kusimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana-siyana. Ini ndini Evans Zininga ndiri kuno kuWashington DC. Nasi ndaita rombo rakanaka tichakurukura na vanzvadzi vedu Shaleni Musonza, fashion designer pachirungu Vanetsa Parare. Iko zvino vari muno muAmerica, tinzwei kuti zviko zvavari kumbonyanyoita zvapa kuti vanhu vavatsvage-tsvage kudai. Makadiko vanzvadzi?
Zvipa henyu makadiko.
Veruzhinji vari kubvunza-bvunza kuti Shaleni Musonza uyu ndiani wamuri kuti fashion designer uyu, anyanyoitei kwa geza bhazi here? Ndiani anonzi Shaleni?
Shaleni is a fashion designer.
Basarinoitwa na fashion designer nderei?
Basarinoitwa na fashion designer rekusona, kugadzira hembe, kudrawa, kugadzira custom made clothing.
Zvatinoona zvichiitwa pa TV nevarungu zviya?
Ndizvo chaizvo.
Makazvidzidzira kupi izvo?
Ndakazvidzidzisa ndega. Zvimwe ndakazvidzidzisa ndega as well as ndakamboitwa mentorship ku South Africa na Sonwabile Ndamase. Angari fashion designer wa Nelson Mandela for 1 year. I can't train more on marketing my label, my portfolios, preparing my portfolio presentations, taking part in fashion shows, my fashion shows, and the kind of people who market.
Saka hii tarenda gare kutoshwaru wanarwe?
Ayo, wachiku chakabra unamwari.
Tunzu wa okuti munombo enda okuma fashion show anochikisa chayazo takanzwa yeku inonzi Washington DC fashion show, fashion week, muchikwana kwana wekoko. Kunenge kuchumboitwa sei koko?
DC fashion week, one of the biggest fashion weeks mu Washington DC. Platform yekuti ma fashion designer, anofa kwa kasiana-siana. Anodizana zvakasiyana-siyana vakwanise kushowcase patalent yavo. Kunenge kune vanhu vakawanda vanouya, vanogona kutenga hembe ipapo, vanogona kuwana basa ipapo. Zvinotisimudzira semafashion designer kuisa label yako idzikanwe nevanhu vari kunze nevanoda fashion.
Kunongoendwa here nemunhu wese wese uku kana kuti kune vanototsvagwa vanoziva zvavari kuita?
Pakuenta vanotanga vakumbira kuti vatumire portfolio yako. Portfolio yako inenge iri compilation yema designs ako. And then from there vanoreta kuti do you qualify to be a part of this fashion.
Saka inotevera iri kuitwa riini?
Inotevera iri kutanga musa 22 February.
Matoigadzirira here?
Tokutogadzirira for total.
Ko tinomboona ivo sister Shaleni ava vachibuda budo kumwe kwakawanda wanda takambokuona pama video yemusic ainakidza chaizvo kuHarare uko. Munoita zvakawanda wanda, munozvikwanisa sei ko kubatanidza icho nechocho 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 nenguva inonetsa mukurarama?
Ah, Chakanakira kuti unotamba woita zvemodeling, woita zvedesigning, zvinoita link cause zvese zvingori linked to showbiz.
Tonzwawo vamwe vachiti hanzi muindastiri yenyu yeshowbiz munosanganikwa nezvanhu zvakawanda wanda, zvimwe zvaana madrugs, zvimwe zveabuse. Munombosanganawo nazvo here zvimamunofamba?
I think zvinowanzoitwa nevanhu vasingagoni kumanaja stress, dzimwe nguva peer pressure, dzimwe nguva vamwe vanenge vasina confidence on stage. But inini I do perfectly fine without any of those.
Mashoko enyu kune mumwe musikana wechidiki ari kunzewo kwaanokuyemurai achiti kana ndakura ndoda kuzoita sasisi Charlene ndeyekuti kudii?
Zvandinogona kudza vana vasikana vari kundoko vada kubudirira muindastry yandiri. Work hard, believe in yourself, have passion for zvinhu zvauri kuita, put God first in everything that you do.
Kuti vanoda kukuteverera iwo vanokuteverai kupi, vanokuwana ipapi?
Vanokwanisa kundiwana paInstagram. Instagram yangu inoti simply Charlemub, CHARLIEMUB. Kana kuti vanokwanisa kundiwana paFacebook Charlene Musonza. Oh, website yangu inoti mubig.wix.com.
Aiwa, ndinokutendai zvikuru hanzvadzi nenguva yamatipa yekutaura nemhuri yeZimbabwe.
Maita basa, tinotenda.
Mhuri yeZimbabwe, ndinokutendai nekunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Matanga tichikurukura navanzvadzi Charlene Musonza, fashion designer veCharlemub brand label ranetsa muno muAmerica. Tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki. Kwanhasi togumira pano, musara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Ivanza Zininga nechirongwa Youth Forum. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero. Asi nhasi chirongwa ichi tiri kuchipiwa naPraxidis Jeremiah. Mukoma Wande, tinotarisira kuti vanozodzoka zvakare svondo rinouya. Ngatimbonzwei chirongwa chechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, unondipa simba.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero pano pastudio 7. Ari kukuchingamidzai ndiPraxidis Jeremiah. Nhasi uno muchirongwa tina mufundisi Tavani Dube, vanovaiwo vanoshumira kuHarvest International vari kuDallas imo muno muAmerica.
Gore ra2019 takaripinda zvakanaka, takanga tine crossover 2019 kuHarvest International Church yakabudirira chaizvo. Takava nenguva yakanaka, takanga tine vaparidzi vakanga vabva kunze kwenyika, takanga tina Reverend Chivaviro vakaimba vakaparidza zvakare, uyezve takanga tina Bishop Tagara vakaparidza zvakare. Takanga tine vamwe vaimbo vanenge ana Lloyd Tevedzai na Wellington Kwenda, vamwe vazhinji venyu munomuziva ari kunoko kuDallas mazuva ano. Saka ndemumwe akaimbira vanhu chaizvo musi wacho iwoyo.
Sevhisi yakatora nguva yakadii?
Takatanga kuma8:30 manheru, takazopedza zvatova kuma4 mangwanani, vanhu vachiri kunakidzwa, vanhu vasisade kuenda kumba. Basi takava nenguva yakanaka chaizvo, yakatora nguva yakareba kusvika kuma4 makufena.
Gungano racho rakavingwa nevanhu vakawanda here?
Kwakauya vanhu vakawanda, hatisatamboona zvakadaro kubva taita mamwe magungano. Gore rino rakanga rine mutsauko, rakanga rine musiyano. Nzvimbo ndo yakatoita diki, asi makanga makazara. Takaona vanhu vazhinji chaizvo vachiuya. Kunyanyanya chimwe chikonzero ndofunga ndicho chekuti takanga tiri machechi akati wandei vatakaunganidza, saka takawana vanhu vakawanda chaizvo.
Vesi ramungati makapinda naro pavafundisi vese vakashumira azuva iro?
Takava nenguva yakanaka, takaparidzirwa naReverend Chivaviro, ndingati donzo renyaya yavo. Vakarwana kubva kuna bhuku yaMako, Mark chapter 11, pane nyaya yaJesu achitaura kumuonde. Ndichaverenga zvishomanana vhesi yacho yavakaverenga, inova Mark chapter 11 kubva paverse 12. ndichaverenga nechirungu. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. And Jesus answered and said unto it, no man eat fruit of thee thereafter forever. Ndo vesi avakaverenga avakatiparidzira vachitaura nauye kutiko zvingava zvii zviri mukati meupenyu hwedu zvingatitaridza mashizha kunge tichawana zvekudya paari, kunge tatarisa toshaya zvingati mafruits kubva pamuti iwoyo, zvingava zvii zviri mukati meupenyu hwedu zvinofanirwa kuoma gore rino. Saka vakakavatidzisa nhau yekutaura, yekudzidza zvekutaura, taura kuzvingange zvichiitika muupenyu hwako, kungava mafinances ako, kungava kubasa, kungava marriage yako chaizvo. Tine simba rekutaura zvinhu zvakanaka mairi zvichiitika.
Imimi muchienda mberi mugore rino ra2019, chakanyanya kukubatai?
Kazhinji hatinyanyonzwisisa simba rekutaura zvinhu iri. Dzimweni dzenguva tinongovhura muromo yedu tichingotaura zvisatisina kufanira kuti titaure, asi tikavhura muromo yedu tichishandisa mukutaura zvinhu zvinovaka, zvinhu zvinosvimudzira, zvinhu zvingatibatsira chaizvo muupenyu. Ndo chinhu chandakafarira ndakabatwa chaizvo kunyanyanyanya mugore rino ra2019. Chinhu chandinoshuvira kuti ndiite mukati meupenyu hwangu. Ndinofunga nevazhinji vakanzwawo shoko iroro, nhau yekutaura zvinhu zvinovaka kuvamwe. Anytime patinenge tichitaura, tichitaura zvinhu zvinovaka, zvine zvinosvimudzira, pane kutaura zvinhu zvinopfutsa nguva dzose.
Aiwa, nguva dzedu ndodzadyana, muchitipendera nemunamato.
Tinogona kunyengetera. Baba, tinokutendai panguva ino, tinokutendai muri Mwari vanotigonera. Tinoti Ebenezer, matisvisa pano, makatitangisa gore ra2018 rikapera gore ra2018, tatanga rumwe gore zvakare ra2019. Taakuchinamatira ngoni dzenyu nenyasha dzenyu pamusoro peupenyu hwedu, pamusoro pemabasa edu, pamusoro pemhuri dzedu. Murambe muchingotitungamirira muchifamba nesu mugore rino ra2019. Tinonamata kuti muvhure masuo kune avo vane masuo akavharika. Tinonamata gore rino, Baba, kuti muwazarure vazhinji vanotsvaka mamariedzi, vazhinji vanotsvaka mabasa, vazhinji vanotsvaka zvakasiyana-siyana. Gore rino, Baba, ngavasangane nechiedza chenyu. Gore rino ngavashanyirwe nemi. Munotaura muchiti pese pamunoshanyira zvinhu hazvirambi zvakadaro, zvinhu zvinoshanduka, zvinhu zvinochinja. Ndinonamata mungwananano kuti muchinje, mushandure zvinhu mukati meupenyu. Nevese vakapterera, vese vari kuterera panguva dzino, ngavaitiwe zvakanaka nezita raJesu tinonamata. Amen.
Amen. Aiwa, tatenda mufundisi Dube. Apo mamange makateerera kuchirongwa dzechitendero. Apo tange tiri kutaura namufundisi Tavani Dube, vanova ivo vanoshumira kuHarvest International vari kuDallas imo muno muAmerica. Ari kukuoneka ii ndiPraxedes Jeremiah.
Aiwa, tinotenda zvikuru taanonoka wande, uye chikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti kuramwa mabasa kuchiri kuenderera mberi. Sangano reZimta revarairidzi rinoti varairidzi vari pasi pesangano iri vacharamwawo mabasa nemusi wechipiri panovhurwa zvikoro. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mwina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.